Department recommissariat rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano munyaya dzemastructures nemaorgans eparty rakaparura chirongwa chekuti mushure mekunge masero agadzirwa akabudisa nhamba inosvika 3.6 million dzerejista redu takapinda muchikamu chechipiri chinova chemabranches. Mabranches akagadzirwa akapera. Kune mamwe asati apera ndinovimba vachapiwa mukana wekupedzisa, asi kune vakapedza ivo ndova kupinda muchikamu chekuumba madistrict. Sezvamunoziva kuti mastructures epati anobva pasel toenda kubranch toenda kumadistrict toenda kumadcc then tozoenda kumaprovincials. Saka naizvozvo madcc akaitwa gore rapera ndo akutibatsira kusupervisa nyaya yokugadzirwa kwamadistrict executives anova ari kufanira kutanga kuparurwa nhasi. Kana paine zvimwe zvingangova zvachinja, dare repolitburo rakamirira kugara panguva ino sezvamunoziva kuti ndiro dare rinobuda negwara rokufamba naro. Kana paine zvinoda kugadziriswa kana kuchinja, tichange tichikuzivisai mushure mekunge politburo yapera pabrifi yedu yatinoita navatori venhau.
Zvigaro zvipi zviri kukwikwidzwa kusarudza ikoko?
Zvigaro izvi zvinobva pamadistrict chairman, madistrict vice chairman, masecretaries, zvichienda zvakadaro kusvika pana masecretaries okupedzisira. All positions will be contested. Asi kuchange kuchishandiswa iyo inonzi basket system sekuparurwa kwakaitwa nedare repolitburo zvakare through the department recommissariat. Mabasketi aya ndo kumeka sure kuti mudistrict redu every district rinofanira kunge riri represented, every branch rinofanira kunge riri represented mudistrict, kuti tisava nedambudziko rokuti utungamiriri wedistrict hunozobva kubranch rimwe chete. Saka naizvozvo machairman achavhoterwa namabranches ose ari mudistrict iroro, asi mamwe mapositions achange achivhoterwa kubva kumabranches vachifowarda vanhu vavo vavangafunga kuti vangavamiririra kumadistrict. Kana tapedza ipapo tochienda kumaprovincial executive councils kuti tichizopinda mudare redu repeople's conference richatanga musi wa25 October kusvika musi wa31 October takakwana restructuring yedu yapera kusvika ipapo.
Tiri kunzwa kuti mubato mune kusawirirana kukuru, zvakamira sei tichitarisa iyo sarudzo iri kuitwa iyi?
Hapana nhema dzinodarika idzodzo. Chatinongoziva sokuziva kwenyeme ndechokuti kana topinda musarudzo dzakaita seidzodzi, musangano weZANU-PF ndo une mhomho yavanhu vakawanda munyika yeZimbabwe. It is the majority party. Ndobato rine ruzhinji rwavanhu vemuZimbabwe. Saka naizvozvo hazvisi zvinhu zvinofanira kushamisa kana kutivhundusa kuti pacha panenge paine kukwikwidzana vakatarisana nezvinzvimbo izvozvo. Saka asi kukwikwidzana ikoko hakurevi kuti kupokana, hakurevi kuti factionalism, hakurevi kuti kusawirirana, asi kuti kuda zvinzvimbo zvemusangano nekuti ruzhinji rwevanhu huri kuexpressa interest yekushandira musangano. Vamwe vachidzoka, vamwe vanga vasiri active vachitanga zvekuva active nokuda kwokunakidza kwoita musangano weZANU-PF takanangana neelection yedu ya2023. Saka hapana kupokana ipapo. Kana paine vari kupokana vangangova vane kusawirirana panyaya dzesarudzo kumaprovhinsi ikoko, tinovatsanangurira pano vakateerera kuti haisva bato nevatungamiriri vemusangano kubva kuna president vari kuti shandai mose vanenge vakundikana musarudzo vanozotrayawo next time. Hapafaniri kuva nokupokana pakuitwa kwesarudzo idzodzi. Vanhu ngavawirirane, vabatane musangano sekubatana kwakaita musangano pamusoro kubva kuna president, vachishanda nemavice president avo maviri vachiwenga navo muhadhi amai muchinguri navamupofu presidium yedu zvichidzika kusvika paevery level of the party. Vanhu vari kushanda vakabatana. Vanenge vaita kupokana kusina kunaka zvingafambisi basa zvakanaka ngavauye nenyaya dzavo kudare recommissariate ndokunogadzirwa matambudziko iwayo. Kana achinge akanganisika anochizouya kudare repolitburo kana central committee kana kumaprovincial executives. Zvichinda zvakadaro nekuti bato reZANU-PF rine nzira dzekugadzirisa makakatano anenge aripo kana kupokana kunenge kuripo kumaprovhinsi. Asi pari zvino hatina kupokana kwatati taona kumaprovhinsi edu. Basa riri kufamba zvakanaka ende tinokudza vatungamiri variko kumaprovhinsi nekufambisa kwavari kuita basa, tichivimba kuti basa iroro richapera risina kupokana. Zvokuti kune kupokana mumusangano tinotozviverenga hedu pasocial media, tinozviverenga mumapepanhau, asi kuno kuZANU-PF kune kubatana kwemandoro kwati kwekuti basa rifambira mberi. Ndo zvinotifadza izvozvo.